This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nekuti vaitaura masoko anorwadza eukama hwangu ini nemudzimai wangu, eukama hwangu ini nevana vangu, ekuenda kwangu kuhondo nekudzoka.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia votaura pamusoro pekusungwa kwavo. Vamwe vakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vozvipira kumapurisa vachibva vasungwa.
Hatina kuenda kwavanga vari, ivo vari kuti vavingwa kwavanga vakagara. Saka munhu aenda ikoko munhu anga asina zvigariya, munhu anga achingozvifambira achinotenga frizi nemusikana. Saka vabata musikana iye vachida kumutorera muflyers akabata. Ndokutangaurisana nemusikana. Saka vakomana pakuenda kunobvisa musikana iye ndopavatanga kurova mukomana uya nechetereto.
Kuchinoi kunoita mhirizhonga yezvematongerwo enyika pakati pezanu PF nebato raamai Joyce Mujuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association mbiri dzazvipira kumapurisa nhasi dzichinyunyuta nekusungwa kuri kuitwa vamwe vavo. Vazvipira ndiva Wayne Biller vanova mutevedzeri wasachigaro wedunhu reHarare uye vaHeadman Moyo vanove mutevedzeri wasachigaro wesangano iri. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vabva vapomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vatiwo vari kutarisira kuti munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda uye vaFrancis Nando vanove vanoona nezvegwara remusangano vachaenda kudare mangwana. VaMatema Danda vari kuchitokesi chekuRoadsville ukuwo vaNando vari kuHighlands. Vaviri ava vakasungwa nezuro vaenda kudare kunonzwa nyaya yemutauriri wesangano ravo vaDouglas Mahia avakazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMagistrate muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMahia kuti tinzwe nezvekusungwa kwavo.
Yanga iri nyaya yemusangano watakaita paRailton. Musangano iwoyo wanga uri wevatungamiriri vemadistricts nevemaprovinces. Nekuda kwechikonzero chemusangano watakataita nemukuru wenyika, tichiisa zvichemo zvedu nezvichemo zvenyika, zvichemo zvevanhu vari mumadhorobha nezvichemo zvevanhu vari kumisha, zvatakaonawo isusu kuti taifunga, zvataifungawo isusu kuti zvakatambirwa. Asi nguva yafamba takaona kuti hapana zvakatambirwa, nokuti hapana zvakanga zvaitwa kubva pane zvichemo zvevarwiri vorusununguko, zvichemo zvouori huri munyika, zvichemo zvemabasa ari munyika, zvichemo zvezvimwe zvinhu zvese izvi. Takaona kuti hapana izvozvo. Saka takatavadaidza kuti vachitiudza kuti saka tochidii, tochifamba takananga nepapi. Ndo zvavaitaura izvozvo.
Saka tiri kunzwawo kuti pakuzotorwa kwamakaita mapurisa akambenga auya kumba akati hapana munhu anofanira kunge achibuda kusvika imi mazvipira kumapurisa. Zvakafamba sei apa?
Ndanga ndiri kuHarare kudhorobheni, saka ndakazonzwa foni yakuuya ichinzi kumba kwaane mapurisa. Mapurisa iwayo anga ari panopamba. Pandakatini handikwanisi kuuya ikoko, ndakabva ndataurirwa nemudzimai kuti kana mausakasauya kunoku ivo vari kuti havasi kubva pano, uye vanga vasingavatendiri kubva pana pavachiinda samwe.
Saka imi hamuchitiza here chii chaizvo chakaita kuti vaende kumba vachiita seunge mahamuchitiza?
Ini handina kumbenge ndakatoziva kuti vari kuuya.
Saka makabvunzurudzwa kwenguva yakareba zvakadi?
Mukubvunzurudzwa ndakabvunzurudzwa kwenguva ingasvika kana kuti about 20 minutes or so. Tichibva tazobva takuuya kumba nokuti vakandiudza kuti vanoda kuuya kumba kunoku kuzosecha.
Vaiti vari kutsvagei kumba?
Vaitsvaga gwaro iroro.
Pane chavakawana?
Pavakauya muno vakasvikopinda mubedroom mangu vakabvurudza chinhu chese. Vakaverenga bepa rose, tikapinda mune imwe rumu vakabvurudza, tikazopinda murumu inorara mwana wechikoro. Ndimo mavakapinda, vapinda vakashaya. Asi taakubuda imomo, mumashure mangu makazouya mupurisa achiti kweri bepa iri. Munoriziva here? Tikati handirizivi bepa iri. Saka ndora vakauya, ndivo vakarisima imomo, vakazobuda naro imomo.
Rainge rakanyorwa kuti chii?
Ndiro rangaraka ina handina kuzonyatsoriverenga but zvandakakwanisa kuverenga ndepapakanzi War Veterans Community.
Makashungurudzwa here imi muri maoko emapurisa?
Kushungurudza kwandingataure matauriro avaita anoita sekuti munhu akasikwa anofanirwa kunge akatosikwa akasetwa zvavanoda kuti munhu ararame ari mazviri asina pfungwa dzake but achitongoteedzera zvavakagadzira ivo maari nokuti vaitaura masoko anorwadza eukama hwangu ini nemudzimai wangu, eukama hwangu ini nevana vangu, ekuenda kwangu kuhondo nekudzoka, ekuwana minda kwa munda wangu kwandakaita, ekuwana pekugara kwandakaita kumunda, vachitaura mashoko anorwadza zvikuru.
Vaiti kudi apa?
Mashoko avaitaura munomo vaona mbatya dzangu dzadziri munomo. Vakati iwo mbatya dzako dzakawandisa maningi kudai dzakudarika dzemukadzi wako uri munhu akashata stirika anoudzvanyiririsei usingatindikiri mukadzi hembe. Apa mbatya dzaadzakauya kunoku dzimwe dzaigara kupurazi. Tazosvika kupurazi kuti tatisingazivi kuti ndozvawakaita unenge uri munhu anenge nani. Masoko anorwadza. Votaura masoko wokuti zvinhu zvako hazvina kurongeka. Saka ndo zvichaita zvaka ndo pfungwa dzawakaisa muvana vako hapana chinofa chakabudirira muvana vako zvinorwadza izvozvo. And I don't think that is what they wanted from that's what they were looking for.
Tichitarisawo nyaya yekwamakaendeswa kumatapu kudari rakatombotaura kare kuti hakufanira kunge kuchigara vanhu kwakamira sei kujeruko.
Iyoyo nzvimbo iyoyo yakashata zvokuti kunyange ukaisa mhuka imomo dzingatongoshaya muromo wokugunua pamusoro pezvazvo. Asi makashata.
Zvii zvamakaona?
Imomo mune rima unongokwanisa kuwana kachedza kubva pakaburika kadikidiki kasingakwani chinhu. Panoitirwa tsvina pakangoshata kusvika semashatira asingaiti kuti munhu ararame. Magumbeza acho ndiwo aya anofukidzwa vanhu kana vafa mumaroad blocks kana kuti paine chimwe chakadaro matsvuku ane tsvina anenda.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi muguta rechinoi maita kurwisana kunotyisa pakati pevatsigiri vebato reZANU PF nevatsigiri vebato reZimbabwe People First. Mutoro dwe na uAthash Guriwa anotipanyaya inotevera.
Zvino mirishonga yatanga apo nhengo dzeZANU PF dzatora svombonoro dzemotokari yanga ichishandiswa mukukokera musangano weZIM PF nemugovera. Mumwe vakuvara ndivakudzai Romani. VaRomani vanoti varohwa apo vaenda kunonunura imwe nhengo yavo yanga ichirohwa nevechidiki veZANU PF.
Hatina kuenda kwavanga vari ivo vari kuti vavingwa kwavanga vakagara. Saka munhu aenda ikoko munhu anga asina regalia munhu anga achingorifambirawo chinotenga frizit musikana. Saka vabata musikana iye vachida kumutorera maflyers anga akabata ndokutanga kurisana nemusikana. Saka vakomana pakuenda kunobvisa musikana iye ndopavatanga kurova mukomana uya nechetereto. Saka pavarova uyo vabva vatanga kufamba vachitorisana naye vachiya patanga takamira isi tatakamirawo nzvimbo. Saka vauya patanga tiri ndobva vati kwe. Saka ini ndindabvunza sachairman konai uyu muri kumuroverei zvikanzi munhu kuti kutoda sitereke ndiwe.
Mumwe arohwa ndivaPatrick Somondo vakuvara pedyo neziso mushure mekurohwa neshangu. Sachigarawo vechidiki mubato reZIM PF mudunhu reMashonaland West vaProsper Gavanga vashora mapurisa nemabatiro avaita nyaya yekurohwa kwaitwa nhengo dzavo.
Ndinoti mapurisa haachashande vachitedzera mutemo. Nokuti kunze kwokuti vangosunge munhu paaita mhosva, vatanga kuita mafone calls vachifonera vakuru vavo vari kumusoro. Ofu ichi zvinova zvinhu zvinokanganisa kuti munhu weZimbabwe haana kuprotekta.
Asi nhengo yezanu PF inoona nezverunyararo vatomi Mwanza vanoti nhengo dzezimu PF ndidzo dzavhiringa musangano wavo wavanga vachiita zviri pamutemo.
Bato redu isusu tiri muprogiramu yekuzadzisa zvatakavimbisa mayouth edu. Saka mayouth edu anga ari pameeting yekuprepare kupiwa kwavachaitwa mastend avo nomusiwa wa6. Zvavanga vachiita meeting vepeoples first vauya pameeting yavo vachida kuedza kuvadisturba mayouth edu vakareacta to that.
Mapato anopikisa anoti ZANU PF inogara ichikanganisa misangano yemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 kuShackleton muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vakawanda vari kuratidzira nekuronga kuratidzira muHarare. Nhasi sangano rakazvimirira reRestoration for Human Rights nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu varatidzira muguta reHarare kunyange vanga vasina mvumo wekubva kumapurisa. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vange vachiratidzira muguta reHarare vaudza Studio 7 kuti kubatwa neseri kweruoko pamwe chete nekushungurudzwa nemapurisa kwezvizvarwa zveZimbabwe kana vachitaura nhunha dzavo kubudikidza nekuratidzira ndizvo zvavasunda kuti varatidzire. Vachitungamirwa nesangano reRaw pamwe nevechidiki vasina mabasa, Unemployed Youth Organization, vanorwira kodzero dzevanhu avati vanoda kuti mapurisa anzwisise kuti vanhu avarohwe kana vaine zvavanoda kuratidzira kuhurumende. VaDonald Mavhudzi, mumwe wavaratidziri ava, vataurira Studio 7 kuti vaneta nemapurisa anorova vanoratidzira.
Tiri kudemonstrate against utongi kana humbimbindoga hwemapurisa hwekurova vanhu vanenge vachiratidzira pamusoro pegovernment yavaRobert Mugabe.
VaIshmael Kauzani, vanhu vasachigaro weUnemployed Youth Organization, vatsigirawo mashoko awa.
Mapurisa achihuri nehurumende yaRobert Mugabe. Tiri kuti musi waranhasi makwaniwa makunikana kuita basa.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muRoho vatina shezvakata vati varatidzira nhasi sezvo mangwana kune kumwe kuratidzira muguta reHarare uko vechidiki vasina mabasa vacharatidzira kunyunyuta kwavo nekusawana mabasa ivo vakadzidza. Vashakata vati mapurisa anofanirwa kurega zvekushungurudza veruzhinji.
Vanhu vari kuratidzira vachiratidza zvinyunyuto zvavo asi mapurisa ari kurambidza achirova achikanda matiegas kwese kwavanenge vari.
Varatidziri ava vazopararira pavawana vakavharirwa nemapurisa panosangana mugwagwa waJason Moyo naJulius Nyerere kunyange zvazvo vange vachida kusvika pakamba yemapurisa yeHarare Central. Zvichakadero, vakaenda kuchikoro vasina mabasa vange varambidzwa nemapurisa kuratidzira mangwana vazobvumidzwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, dare repamusoro nasira pamutongo wekuti mapurisa asarambidze vana veZimbabwe vanoda kuratidzira mangwana apo vachange vachipinda mumigwagwa vachiramba mari dziri kuda kuparurwa nehurumende dzemabond notes. Mutongo uyu unotevera nyaya yekuidzwa kudare iri nebato reTransform Zimbabwe richida kuti mapurisa asarambidze vanhu kuratidzira uku. Vapinda mudare vakamirira bato reTransform Zimbabwe magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vaSharon Hofisi pamwe navaKennedy Masiye. Transform Zimbabwe inoti vanhu vari kuda kufora vakananga kumahofisi egurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uko vachanosiya gwaro ravo renyunyuto. VaMasiye vanoti mapurisa akanga anyemabato iri mvumo yekufora achipa chikonzero chekuti kufora uku kwaizokanganisa mamiriro ezvinhu pamwe nekufamba kwevanhu pamwe nedzimotokari mukati meguta. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasiye.
Nhasi taenda kudare nenyaya iyoyi bhozi reTransform Zimbabwe vakatanga vapa notification kumapurisa kuti vachada kuita gungano ravo ravanenge vachimacha vachienda kuna Minister of Finance vachidemonstratawo vachiita hano ruzhinji roZimbabwe rwaramba kuti vanhu vatambire mabhondi kubhozi zvangofanana nemari dzavo dzakudhara dzaiza dzichangozongonyangarika. Saka vakaisa notice kumapurisa vakabva vazonyora zvekare mabhuku achiramba kuti vanhu vaite demonstration. Vakabva tapfucha semagweta tikati aiwa izvi hazvigoni because bumbure remutemo rinobvuma kuti munhu wese anokwanisa kuita demonstrate freely pasina dambudziko. Ndosaka taenda nhasi kukoti and koti yabva yati demonstration iendere mberi.
Saka izvi zvakurevei tichitarisa mutongo wapiwa nedare nedanho remapurisa?
Zvakureva ndezvekuti mangwana munhu wese wemuZimbabwe anokwanisa kuenda kunobatana neTransform Zimbabwe vachidemonstratawo vachitaridzawo kushushikana nedanho rakaitwa nehurumende rekuda kukwidza mabhondo pasina mhirizhonga, pasina noise, kuti koti yatonga yakati mapurisa haana mvumo yekurambidza vanhu kuti vakwanise kuungana vachidemonstrata zviri peaceful vachienda kunoona minista.
Iwo mapurisa zvikonzero zvipi zvakanga zvaita kuti vatore danho irori rekurambidza vanhu kuratidzira uko?
Mapurisa sezvavangoita mazuva ano ndezvekungoti vanongoshandisawo marizins asina kunyatsokuti twasa because vanovakati imimi madirei kuita machi, madii kungoisa petition yenyu chinyararie ende vakati hazvigoni kuti mukwanise kuita demonstration iyi nekuti munozokanganisa zvinhu zvakaita setrafiki nezvimwe zvinhu zvakadaro zvakadaro. Saka ndo zvingava zvikonzero zvavo zvisingabatiki kana tichitaura pamusoro pemitemo tichitaura zvakare nenyaya yeconstitution.
Vanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKennedy Masie vari parunhare muHarare neStudio 7. Musangano mukuru wekupedzisa chirongwa cheMandela Washington Fellowship uyo wakatanga nezuro muno muguta guru reAmerica reWashington DC uri kuenderera mberi nhasi vechidiki vachipana mazano munyaya dzebudiriro. Musangano uyu uchavharwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama mangwana. Pamusangano apa pane zvisvarwa zveZimbabwe zvinosvika 60. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wechidiki ava vaGolden Maunganidze ava noti vadzidza zvakawanda.
Zvakanyanya kukosha zvandaona ndezvekuti ndisamirira vanhu kuti vauye kwandiri kuti tiwande kana kumirira hurumende kana kumirira vanhu vane mari kuti ndigokwanisa kutanga kuita zvinhu zvinobatsira community. Nezvishoma zvandinazvo nenjere dzandinadzo ingava dzidzo yandinayo ndinofanira kutanga kubata upenyu hwevanhu angava munhu umwe, vaviri kana nharaunda yose ndichikwanisa kuvabatsira angava nemazano. Asi chikuru ndechekuti shanduko inobva pamunhu umwe kana ukazvipira kuti ndinoda kukwanisa kubatsira vanhu vari munharaunda yandinogara.
Ndeyapi mashoko aungada kutaurira vamwe vechidiki vekuZimbabwe?
Ndinoda kukurudzira hama neshamwari dzangu vezera rangu vari muZimbabwe kuti madambudziko takamaona haisinguva yatingaramba tichishora kana tichichema, nekuti kuchema kana kushora hakuna zvakunounza. Inguva yekuti uzvitarise kuti chii chandinogona kuita. Tibatsirane, tiwanikwe tichipa mazano, tiwanikwe tichitanga zvirongwa nemaprojects anobatsira community yatinogara.
VaGolden Maunganidze ndemumwe wechidiki 60 vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo vari muWashington DC. Ntungamiri abatawo mumwe ari muchirongwa ichi vaGift Mambipire.
Zvidzidzo zvedu zvazvakanaka chaizvo. Wanga uri mukana wokudzidza magariro, mararamiro nemashandiro ari kuita vamwe vechidiki maringe nekusimudzira upenyu hwavo neupenyu hwevamwe vanhu vavanogara navo munyika dzavo. Yangawo iri nguva yekunyanyoongorora zvine udzamu mararamiro atiri kuita isusu sevanhu vari muZimbabwe, sevechidiki vari kukura muZimbabwe, tichizvibvunza kuti chii chandingaitewo kusimudzira nyika yangu uye ndingashamwaridzani nani kana ndichida kuti basa rangu randiri kuita rienderere mberi.
Ndezvipi zvakakosha zvawawana muzvidzidzo zvako izvi?
Chokutanga chakakosha chandawana ndechekuti kana uri munhu wechidiki ari kukura ari muAfrica nhasi uno, usamirire kufunga kuti pane mumwe munhu apolitician kana anobva kuhurumende achauya kuzokupa mukana kuti iwo usimukire basa rako rende mberi. Unofanira kusimuka pawakagara woedza nepaunogona napo kurwisa kuti ukwanise kubatawo mukana inenge yavhurika pedyo newe kana kuti wotozvivhurira wega iwewe, nekuti upenyu hwatinokura tiri kuAfrica neupenyu hunokura hune vamwe vedu kune mamwe macontinents wakatisiyanei.
VaGift Mambipiri ndemumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichapera mangwana, vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vakuru vakuru muguta reFlorida vari kukumbira hurumende kuti ibatsire nemari yekurwisa kupararira kwechirwere cheZika icho chinokonzerwa nehumhutu. Izvo zvinotevera mashoko ekuti vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi munzvimbo iyi. Governor Rick Scott vakatora danho iri mushure mekunge bazi reUS Centers for Disease Control rayambira madzima yakazvitakura kuti asaende kuMiami, Florida, uko kuri kupararira chirwere ichi. Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House wakati uri kutambira chikumbiro chaGovernor Scott uye uri kutumira vaongorori kuFlorida. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezveminda yatanga kuita misangano mumaguta akasiyana-siyana munyika kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nevarimi. Paramende yaumba komiti mbiri dzichaenda kunonzwa pfungwa dzevanhu. Komiti yekutanga nhasi iri paBanget Sports Club yozoenda kuVungo District kuGweru mangwana. Nemusi wechina komiti iyi inenge yave kuBulawayo paImenyela Hall. Nemusi wechishanu inenge yave kuMatetsi Hall kuHwange. Imwe komiti yechipiri paDandamera Hall yobva yaenda kuWedza Rural District Council mangwana. Nemusi wechina ichaenda kuBait Hall kudanga mvura kwaMutare isati yaenda kuMashingo Hall nemusi wechina. NeZuro komiti iyi yakanga iri muHarare. Sangano rinomirira varimi vatema reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuripa vachena vakatorerwa minda yavo, richiti izvi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi kuti ivo vakwanise kuwana mari yekuti vasimudzire mabasa ekurima neupfumi hwenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri vaJeremiah Tevera vanoti pari zvino varimi havakwanisi kuwana mari yekusimudzira mabasa ekurima sezvo vemabhanga pamwe nemasangano anopa mari vachiti havakwanisi kuvatsigira sezvo vari paminda ine gakava kana kuti disputed land pachirungu. Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peland commission bill, vatevera vakati itariro yavo kuti commission iyi ichagadzirisa nyaya iyi kuti varimi vatema vakwanise kurima chikafu chinokwanira nyika pamwe nekutengesa kunze. Vanoti kunyange hazvo paine mamwe mabhanga anoda kupa zvikwereti zvekurimisa, mutengo wemari yacho wakakwira chose, izvo zvinoita kuti varimi vasiyane nenyaya yekutora zvikwereti sezvo zvisingavabatsiri ivo kana nyika. Vatevera vanoti kuripa varimi vakatorerwa minda kunoreretsa mikana yevarimi vatsva kuwana mari dzekurimisa kubva kumabhanga nemasangano akasiyana-siyana emunyika nekunze.
Varimi vedu vazhinji vakawana minda kubva kuchirongwa chehurumende chisingaonekwi nenzira yakanaka nevane mari. Vari kuisa risk pamari yavo, mari yavo iyoyo yamuno muchidhura.
Vanoti kana izvi zvichinge zvaitika mabasa ekurima anosimuka nekukasika, izvo zvinoita kuti vanhu vawane chikafu chakakwana, upfumi hwenyika huchisimukira. Mumwe mukuru musangano rinomirira varungu vechichena kusanganisira vaya vakatorwa minda vaMark Kerry Wilson vanoti zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya yekuti varidzi veminda ndivanani kana kuti security of tenure, vachiti izvi zvinoita kuti vanhu varimi nemazvo. Vanoti varimi vese zvikuru sei varimi vari muminda mirefu vanoda kurima nemazvo, asi izvi hazvigone kuitika kana vachitya kuti vanogona kutorerwa minda nguva ipi zvayo. Vatevera vatsinira mashoko aya vachiti nguva yega yega pakutanga kwemwaka wekurima panoita dambudziko, apo pamunda mumwe panonyuka varimi vakawanda vanenge vaine magwaro anoratidza kuti vakapiwa munda umwe asi pagara paine mumwe murimi anenge aripo. Vanoti Land Commission inofanira kugadzirisa dambudziko iri kuti kuti mabasa ekurima afambire mberi munyika. Mutungamiri werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira richiona nezvezviwanikwa nemhuka dzemusango reWildlife Environment Zimbabwe vaaizanya kusendwa vanoti pava nedambudziko munyika rekuti vanhu vave kungoita zvekurima chete vasingatarise kuti mhuka dzinogara sei.
So nzvimbo dzedu dzemhuka dzese dziri kushomeka. Mukatarisa maparks kudhara magadziriro anga akaita kwaiti kune park kwaita nzvimbo dziri mudhuze mepark dzataiti muchirungu dzinonzi buffer zone, right? Hamugare vanhu, right? Kuitira kuti mhuka dziwane kuti dzikastreya dzikapinda ikoko dzinodzokera dzichienda dzichidzokera. But right now tane vanhu vari kugara mumadhuze imomo.
Hurumende iri kuronga kushandisa mamiriyoni mazana mashanu emadhora kudzivirira nzara uye iri kubatsirwa nemasangano akasiyana-siyana nehurumende dzenyika dzakaita seAmerica iyo yakatoshandisa madhora anodarika mamiriyoni mazana maviri mukudzivirira nzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Manhau dzedu dzemitambo. Zimbabwe yadoma Kesti Coventry kuti anga ari achatungamira chikwata cheZimbabwe chiri kuMario Olympic 2016 kuBrazil pachavhurwa zviri pamutemo makundano aya nemusi wechishanu. Kesti ndiye anenge akasimudza mureza pachapinda vatambi vose munhandare. Zimbabwe ine vatambi vanodarika makumi matatu vakawanda vavo vari vechikwata chemamite warriors. Mamite Warriors ari kutamba neGerman mangwana kuSao Paulo. Kuti tinzwe nezvegadziriro yeMamite Warriors, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muzifa waXolisani Gwesela.
Tinofara zvikuru kuti vasikana vedu vaMamite Warriors vakabuda vatinorepresenta Africa mumaOlympics ari kuitirwa kuBrazil. Tinokufara kukuru, tinoashuvira kuti vaende vatambe zvakanaka neGermany mangwana, vakunde Germany. Tifare tiri kuno kunyika yeZimbabwe. Koti wedu vanadzoke mulauzi vabvuma kuti Germany inyika hombe, bati vakatizivisawo kuti vakatarisa vakaongorora matambiro eGermany vakati achaisawo simba rakanyanya kuti vakwanise kukunda Germany nyika ipururudze isaa.
Pane zvirongwa zvamunazvo zveZifa here zvekuita kuti vatsigiri veZimbabwe vawanikwe vachiona mutambo iwoyo vari pamwe chete, aya atinoti mawatching parties emaOlympics?
Hapana mawatching parties atati taronga, asi tinokumbira maZimbabweans eshe pasi pano kuti vaende kumatelevhizhini avo, vaende vanoona vachisapota mamajora zvavanenge vachitamba, vachisapota vakatarisa matelevhizhini avo. Nyika yese inokumbira kuti mutarare ionai kuti masapota mamajoras kuti vachitamba neGermany mangwana.
Tombodzokera zvedu kune nyaya yenhabvu munyika. Takaona mutungamiri wesangano renyu reZifa vaPhilip Chiyangwa vachikurudzira veruzhinji kuti vatsigire nhabvu. Zvakamira sei?
Tiri kukumbira munhu wese toro imimi muri ukoko kuUSA musapote nhabvu. Zvandogara ndichitaura zvazvo kuti nhabvu iyi haizvezipa chete, ndeye munhu wese anozviti muZimbabwe.
Asika tinoona kuti pakange pane muzvina bhizinesi seWikineo Chivayo vanga vari kukutsigirai. Zviri kufamba sei pari zvino?
VaChivayo tinovatenda, vanotibetsera zvikuru. Sangora vachitibetsera, vachibetsera mukuru wedu waDr Philip Chiyangwa. Tinoti munhu wese anofanira kubetserana kubatana neZifa.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZifa waXolisani Gwesela vari parunare muHarare naMaflas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevechidiki vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chekuvadzidzisa nezveutungamiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vataura nezvekusungwa kwavo. Vamwe vakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association iri vazvipira kumapurisa vachibva vasungwa. Tavatashuka kumakume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande na Mavlas Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, August 2nd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
War veterans hand themselves to the police following the arrest of senior members of the War Veterans Association.
Cases of political violence go up in Masvingo province.
The police didn't react in a way that we expected them to react. Instead of arresting the members that were perpetrators of violence, what they had to do was to make phone calls to their bosses.
Some Zimbabweans stage a fresh protest in Zimbabwe.
We are here to demonstrate against police brutality. The government is against us. The police are also against us. They are attacking us everywhere we are.
And Mandela Washington fellows are ready to meet with US President Barack Obama tomorrow.
I draw in my inspiration from Nelson Mandela. I also draw my inspiration from President Barack Obama.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
War veterans leaders Headman Moyo and Wayne Bila were arrested today after handing themselves over to the police. Senior Assistant Police Commissioner Charity Charamba told Studio 7 by phone that the police were still questioning the two over a communique released by the War Veterans Body. Moyo is the Deputy National Chairman of the War Veterans Body, while Bila is the Vice Chairman for Harare Province. The two's lawyer, Beatrice Mtetwa, could not comment as she said she was at the police station attending to her clients. Mtetwa is also representing the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, Victor Matemadanda, who was arrested yesterday while attending a court hearing of his organization's spokesperson, Douglas Mahia, who was later released on bail.
At the same time, youth said to be members of President Robert Mugabe's ruling ZANU-PF party and those belonging to former Vice President Joyce Mujuru's Zimbabwe People First or ZIF-PF have clashed in Chinoy, Mashonaland West Province ahead of a ZIF-PF rally scheduled for Saturday. A minibus in which the ZIF-PF youth were traveling in was impounded by suspected ZANU-PF youth. The skirmishes that started at Shekuton suburb spread to the town's central business district. Our reporter Atha Chigoriwa has more details.
Indications are that four people were injured in the clashes between the rival party youth after ZIM-PF youth conducted a door-to-door campaign to mobilize local people for their rally on Saturday. ZANU-PF is said to allocate residential stands to its party supporters on Saturday, while Mrs. Mujuru's party will be holding a rally at Gazema grounds. ZANU-PF is also planning to hold a rally on the same day near Gazema grounds. One of the injured ZIM youth, Kudzai Romani, said he was attacked by the suspected ZANU-PF youth when he went to rescue a female party member.
ZANU-PF youth came and tried to disturb our programs. Then our youth was trying to pass through them to go and buy a frisbee. Then they tried to fight her. Then the other guys went there and tried to resuscitate the girl. Then they started fighting our youths.
Another ZIM-PF youth, Patrick Somondo, who was also injured, said he was attacked when he went to retrieve keys of a minibus that was allegedly impounded by ZANU-PF youth.
These guys came in their numbers and confronted the driver, and then they retrieved the keys from the driver. And when I approached them, no, what's the problem, Zons? You cannot come into this area and start campaigning.
ZIM-PF provincial leader Prosper Gavanga blasted the police for allegedly taking sides with ZANU-PF by failing to apprehend some of the ruling party supporters.
The police didn't react in a way that we expected them to react. Instead of arresting the members that were perpetrators of violence, what they had to do was to make phone calls to their bosses, asking what step they should do. And we really condemned that.
But ZANU-PF member Tommy Mwanza, who was on the scene, defended his youth, saying they were attacked while having their routine meetings.
As ZANU-PF, we have our own programs which is going on during the course of the whole week. So our youth were engaged in a meeting to mobilize for preparation of our stand distribution. So this so-called ZIM Fest, they came and interject our meeting. So our youth have reacted to that.
Romani said they won't be intimidated by the political disturbances as they are solidly supporting Mrs. Mujuru's party.
We are the youth in People First. We are the youth, former youth from ZANU-PF. So we know their attitude, we know their character. So then we are still going forward and we are doing what we are doing.
Police were not available for comment. Reporting for Studio 7 in Shackleton, Chinoy, this is Arthur Chigoriwa.
In a related development, politically motivated human rights violations in Masungo province have gone up by 61%, a local rights group has claimed. In its latest regional survey, Community Tolerance, Reconciliation and Development Trust, or COTRAD, says over 400 cases of human rights violations were recorded in the first quarter of this year, compared to 32 during the same period last year. Gandri Maramba reports from the provincial capital.
The survey revealed that the human rights violation increased due to the worsening social, political and economic situation in Zimbabwe, fueled by the El Nino-induced drought. About 1,000 survey respondents accused the ruling party of allegedly using security forces, traditional leaders, and party youth for violating human rights through unlawful arrest, violence, and partisan food distribution. Contract Information Officer Brighton Ramos said this is an indication that the ruling party is allegedly using the state machinery to suppress dissenting voices.
Politically motivated human rights violations skyrocketed in comparison to the same period in 2015. Intimidation, threats, forced participation and forced contribution skyrocketed in rural areas, mainly between February and May.
Some human rights defenders like Sungana Zwarabwanashe, coordinator of Masungo Women's Forum, claimed that the report is an accurate reflection of what is going on in Zimbabwe.
The report is a true reflection of what is happening on the ground, especially to women. They are the most people who are affected whenever there is violence, whether it is human rights, political or what. Women bear the most because they are the ones who cater for everybody at home.
HIV resident Trinos Kombe claimed that human rights violations were rife in his area.
We in Chivi, we are facing a lot of violations, especially when it comes to food aid and everything. We don't have freedom of choice here.
ZANU-PF Provincial Political Commissar JP Jabun dismissed the survey, saying his party was not responsible for any human rights violations.
It's not true. ZANU-PF is a big party and has got the mandate of the people. For example, there are constituencies or wards that are represented by MDC councillors. And we've got ZANU-PF people there. They are all getting food fairly. And ZANU-PF is not involved in the distribution of food. ZANU-PF is not a political, it's not a violent party.
But Kotrad maintained that the survey reflected the truth and claimed that it had evidence to support its findings. Reporting for Studio 7 in Masungo, this is Gandhi Maramba.
Some Zimbabweans today staged a peaceful protest against police brutality, saying the government should ensure that civilians are not tormented for taking to the streets to air their grievances against President Robert Mugabe and other issues. Reporter Patricia Mdadigwa has more details.
The demonstration was organized by Restoration of Human Rights and Unemployed Youth Organization. It was not cleared by the police. The protesters urged the police to stop brutalizing peaceful marchers that are expressing genuine grievances. Tinashe Jakata, Restoration of Human Rights spokesperson told Studio 7 that the role of the police is to protect citizens and not to beat them.
We are here to demonstrate against police brutality. We don't know who is now for us. The government is against us. The police are also against us. They are attacking us everywhere we are. Everywhere we demonstrate, they attack us. The police must protect us, not harass us.
John Majga, one of the protesters, say despite the alleged police brutality, Zimbabweans were no longer afraid of the new enforcement agents.
People are now no longer afraid to air out their grievances. And these are things that have been happening for so long in our nation. And at this point in time, it shows that, you know, if even the regime and all those who are protecting it, they should be afraid. Because we find that citizens are now protesting against police brutality.
The chairperson of the unemployed youth organization bemoaned the loss of the lives caused by the heavy-handedness of the police. His sentiments were echoed by Donald Mafudzi, a member of the Tajamuka Sesijikile campaign, which participated in the protest.
The death of little baby Kudakwashi Mutasa in Bulawayo shows no trace of public safety. The death of Cecilia Mapako, who died at the Nyanga police roadblock, shows no trace of public safety. The daily wars of police and combi drivers shows no trace of public safety. We are peaceful demonstrating.
The protesters, however, failed to get to the central police station after the police blocked them before they reached the place, which is synonymous with the arrest of civic society leaders and members of the public. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Patricia Mdadigwa.
Still in Harare, a High Court Judge Lavenda Makoni today granted an order barring the Zimbabwe Republic Police from interfering with a planned Ant-Bond Notes peaceful march organized by Transform Zimbabwe Party scheduled for Wednesday in Harare. Zimbabwe Lawyers for Human Rights lawyer Sharon Hofisi and Kennedy Masie represented the opposition party. Transform Zimbabwe is urging Zimbabweans to march to Finance Minister Patrick Chinamasa's offices, where they will deliver a petition rejecting the bond notes. Masie tells reporter Jonga Kandemiri that the police had previously barred the march, saying it would disrupt the smooth flow of humans and vehicles in the city.
Today we appeared in court and the judge ruled that the police had no right to deny them the right to demonstrate and petition. And also, we had earlier on gone in the morning where the lawyers from the civil division sought to get further instructions from the police. And when they came back in the afternoon, they had somersaulted, trying to seem as if they were consenting to the order, but they were actually querying the route. But we have since settled that, and the demonstration is going to go ahead as planned and also after the route that we have agreed.
What reasons were given by the police in denying Transform Zimbabwe the right to demonstrate?
One of the reasons was that there were high security issues going around in the past few days, and also that the clients were going to interrupt the human and vehicular traffic. But the reason why the clients supposed to have get notification was for those reasons to be addressed way before the march. But now the police are now trying to use those same reasons in court. But those reasons, as I suggested earlier on, they are flimsy reasons which do not hold water, given that the clients have got a constitutional right to petition and demonstrate.
That was Kennedy Masie of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights on the phone from Harare with reporter Jonga Kandemiri. The Mandela Washington Fellowship President Summit continued here in Washington, D.C. today with the 1,000 youth from various African countries networking and looking forward to U.S. President Barack Obama's address tomorrow to finalize the six-week fellowship. Many fellows, including nearly 60 from Zimbabwe, say they are excited about tomorrow. One of them is journalism lecturer Golden Maunganidze.
The most important thing that I'm taking away is that as an individual, I have a role in the community. I don't wait for the government or for the big person or for a business person to come and do things for myself. I need to go out and help the people through the means that I have. I have the resources that I have, I can go out and start making some progress. I do not need to wait and keep complaining or keep blaming. I need to concentrate on my strength and see what I can do for the community.
Who are the three individuals that you draw inspiration from?
Nelson Mandela, of what he did for the African continent and the whole world. Today we stand celebrating the life well lived. I also draw my inspiration from President Barack Obama for managing to bring like positive change and giving us hope to see that yes, we can make it as a nation or as a people. And lastly, I can say that my father inspired me a lot with everything that he contributed and invested in me.
Mandela Washington Fellow Golden Maunganidze speaking with reporter Ntunga Milinkomo. Another fellow, Annette Moyo, also shared her experiences.
6 weeks passed by so quickly because we were totally programmed. But there was a lot to learn, a lot to take back home. I will tell you that my interaction with the fellows, who themselves are a great resource. I think Africa is most resourced, not because of the resources that are underground, but because of the young people who are walking on the grounds of Africa. And it was very good to, in these 6 weeks, interact with them closely and get to learn from them and pursue possibilities of collaboration on the different challenges that are so similar across Africa that we are all working to try and alleviate.
Tell us three most important things that you are taking away with you from this program.
I think the first I've already alluded to, that recognition of the fact that as Africans we are very resourceful and we need to give opportunity to learning, to a learning exchange so that we are able to tap into each other's resources, because the challenges that we are facing right across Africa are actually the same. Probably the second thing for me was an understanding that solutions are not solutions unless they come from the people who are challenged. The third thing was personal. I learned a lot about myself and how I can package myself as part of the solution in Africa.
That was Mandela Washington Fellow Annette Moyo speaking with our reporter Ntunga Milinkomo. Please don't forget to tune in to our Youth Forum tonight when The Connection to hear more from more Zimbabwean fellows who will be live on the program.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up,
a closer look at the use of plastic money in Zimbabwe.
And ZANU-PF set to hold a crucial Politburo meeting amid protests in Zimbabwe.
But first, a look at regional and international news.
American voters are viewing Democratic presidential candidate Hillary Clinton more favorably in the aftermath of last week's National Party convention. Several surveys show, even as they continue to question her honesty and trustworthiness. The latest CNN ORC poll showed the former U.S. Secretary of State with an edge over Republican challenger Donald Trump, a real estate tycoon, making his first run for elected office on who would better handle several public policy issues, including the economy, immigration, health care, and fighting Islamic State terrorists. Clinton gained ground on all four issues over Trump from the last poll conducted by the cable news channel.
And Iraq's prime minister has issued a travel ban for several parliamentary officials accused of corruption.
The ban was ordered as, quote, temporary measure, end quote, against those accused and will remain in place until an investigation is completed, according to a statement from Prime Minister Haidia Al-Abdabi's office. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
The shortage of cash in Zimbabwe's banks has resulted in an upsurge of this use of so-called plastic money and electronic transfers. This, according to Finance Minister Patrick Chinamasa, who was quoted by the state-controlled Herald newspaper. Chinamasa says government is in the process of installing and activating point-of-sale machines in all government institutions. Zimbabwe is currently facing serious shortages of the United States dollar, which was adopted as one of the main currencies. Businesses and individuals have been reluctant to use plastic money, but according to economic commentator Bulisani Ncube, people have no choice but to use plastic money.
My take is, I would admit, yes, it has gone up, but not that because people accepted it as an alternative, but because they had no other choice. They were put in a situation whereby it's either you use plastic money or you spend many days queuing in the bank trying to get money, getting it in bits and pieces. So they find it far more convenient in the sense that you get your $100 today, then you do the rest of your other transactions. You buy your groceries in your supermarket, you pay your electricity and other bills using plastic money. I think people have been forced to accept plastic money rather than that they accepted it voluntarily.
But many people had not accepted the use of plastic money because of bank charges. What is the situation right now?
It remains true that the people have no choice. Yes, to a certain extent, the governor of the Reserve Bank has decreed that banks should reduce the bank charges. Even if there are bank charges, people have no choice. If you are then able to get your things done, you have to use plastic money. It's a question of where you've got no choice. This is the case. Despite the cost and everything else, people are bearing that because it is the only alternative.
There has been complaints from some quarters of the business community that these point-of-sale machines are not readily available in small towns or in the rural areas. What do you make of that?
Yes, but look, also businesses are beneficiaries of that. As a business, it's either you have it so that your people transfer, or if you don't, people are not going to transact. So what do you have? We have no choice as well, but get that machine so that you are then able to make business. So the choices really on plastic money have been very hard on people. It's not as easy to say there are alternatives. People have no alternative. If you are a transacting public, you have no choice but to accept it. If you are a business person, you have got no choice but to acquire it. If you don't acquire it, no one has got cash, so you're going to lose business.
In a way, do you think that the use of plastic money has alleviated the shortage of cash?
Yes, to a certain extent, yes. Because you don't have to necessarily wake up very early in the morning to queue at the bank. But what it has done, it has actually assisted people to accept and realize that it is possible to just carry a card rather than carrying a bag of money, but then you still do your business. It has been able to do. Even the unintended consequences has been that people have accepted and seen the value of and the security around the use of plastic money. If you lose your card, you know they've lost your money, they've lost the card, which you can go back and get a replacement in the bank. So it has actually increased the security for what is basically happening is now people are able to avoid losing their cash when they lose it. It has increased the security of their cash.
And that was economic commentator Bulisani Ncube. He spoke to Studio 7 on the line from Bulawayo. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
And in sports news, gold medalist and swimmer Kirsty Coventry has been selected as the Zimbabwe flag bearer for the opening ceremony of the Rio 2016 Olympic Games this Friday.
Announcing this on her Facebook page, Coventry said, quote, "The weight of our flag will be heavy, but it will be lifted by the hope of millions," end quote. Meanwhile, Zimbabwe's mighty warriors are expected to kick off Team Zimbabwe's campaign at the Olympic Games in Rio de Janeiro tomorrow against European champions Germany at the Corinthians Arena in Sao Paulo. Voice of America reporter, sports reporter in Brazil, Alvaro Andrade, tells us more on what is going on.
I'm Alvaro Andrade. I'm from VOA in Rio de Janeiro in the Media Press Center, just waiting for a press conference with the mayor of Rio de Janeiro. He will talk about security, about how the city is ready or not for the Olympic Games, about the Zimbabwe human team in soccer. The Zimbabwe team is playing in São Paulo, it's other state, not here or near. Rio de Janeiro is around 6 hours from Rio de Janeiro in bus. And the Zimbabwe team starts performing tomorrow in the São Paulo. We don't have any information now about the Zimbabwe team. I'm waiting for a call from the chef of mission. Maybe you can have more information later. But everything is sharing for the Olympic Games. The overture ceremony will be Friday. Tomorrow start the soccer games in women category. In Thursday will be the men category in soccer. All competitions start Friday.
Tell us, what is the mood like where you are right now?
Well, I'm in the Media Press Center. All of us are running now. The mayor of the city will talk to the journalists. And the expectation today is the press conference in the afternoon, Rio de Janeiro time, with the refugee team. All of us are waiting a great press conference with these refugees. I think is one of the most important subjects between the journalists here in Rio de Janeiro. The city is a little mess because the transportation, the transit is a chaos. But the carioca, how they call the people of Rio de Janeiro, said we're going to have the best Olympic Games ever.
That there was the voice of America's Alvaro Andrade, who's actually at the Rio Olympics in Brazil. We also reached Zifa spokesperson Ngolani Gwesela.
The court has already spoken that they assessed all their opponents, all the teams that are going to play against. They've accepted their underdog tag, but they won't. That in football, anything can happen. They are ready to face Germany. They are ready to face all opponents in the group. We wish them the best, and we remain confident that they will represent the country well. Good luck to Zimbabwe, women national team in the Olympics. Best wishes to the mighty warrior team.
Are you going to be organizing any watching parties for the Olympics, especially when it comes to the mighty warriors as Zifa?
We have not organized any watching parties at the moment, but we appeal to all members of the football fraternity and the nation at large to glue their eyes on their television set and support the girls' team, the Mighty Warriors, versus Germany tomorrow.
That there was Zifa spokesperson Kolisani Gwesela speaking with Studio 7 from Harare.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when hosts of The Connection, Thungameli Nkomo and Tatenda Kumbo, will be talking with Mandela Washington Fellows, who are wrapping up their 6-week program in Washington, D.C., and looking forward to talk to Barack Obama, the U.S. President.
If you wish to join the show, you can send a WhatsApp message on 001-202-465-0318. That number again, 001-202-465-0318. And please note that we are also live streaming on all our Facebook pages. So run around and go and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation.
And now to recap today's top stories.
War veterans hand themselves to the police following the arrest of senior members of the War Veterans Association.
cases of political violence go up in Masvingo province.
And Mandela Washington Fellows say they are ready to meet with U.S. President Barack Obama.
That's it for tonight. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyababonga ke uMavelas kanye lo Chris ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili imhla ka 2 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Thina sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele ukhanya ngani vele amapolice lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Idalela phezulu le High Court linquma livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana kwetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele.
Bese siqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibazakhangela ukuthi istructure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa amabhasi, imchova, ama vendors plus lama shops okumele abe khona.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo yeGodini Moko Bulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu labesifazane elama Mighty Warriors libhekana lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizangqikelana nale German emidlalweni yama Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo. Idalela phezulu ele High Court linqume livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana wetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele njengalokho obekuqoqoyo ukuba kwenziwe ngolesithathu ngemva kokuba amapolisa ezame ukukuvimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo esinikezwe nguJustice Lavender Makoni siza ngemva kokukhwezwa kwalolu daba ngelinye lamabandla alabontanga akulomanyano ele Transform Zimbabwe abetha jamuka sesijikile sebevinjwa ukutshengisela ngamapolisa. Ontanga laba bathole usizo enhlanganisweni yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights bamelwa ngunkosazana Sharon Hofisi. Basijabulele lesi sinqumo abasakhulayo. Omunye wabo uTrusty Nubu uthi besivele singekho isizathu sokuba amapolisa abavimbe ukutshengisela beveza ukukhonona kwabo ngokulethwa kwama-bond notes kusikhatshana esilandelayo.
Thina sibone ukuthi njoba kukanya ngani indaba yama-bond notes indaba okanye ngani vele ikhathaza uzulu kwelizwe leZimbabwe. Njengabatsha sibone ukuthi kungangcono sitshengisele siyenze imatshi sisuka kuJaston Moyo Lorizende sisiyafika kuma-ofisi ka-Minister of Finance sitshengisele ukuthi thina sibona ngani indlela abafuna kuphatha ngakhona umkhonomi lo ayisondlela esikanya ngani vele iyenza ukuthi abantu beZimbabwe bephile kakuhle.
Esola ukwenza kwamapholisa ahlezi ezama ukuvimba uZulu kulungelo lakhe lokutshengisela.
Thina sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele ukukhanya ngani vele amapolice lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Ontanga laba bakhangelelwe ukufola belubhekise ehofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa betshengisela ukukhonona kwabo ngodaba lwama-bond notes. Umanyano wetha jamuka sesijikile ubunjwa zinhlangothi zabontanga ezilithumilane zamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo egodini mall kobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Uhlangothi lobamanjinela wabekansili lusithi konke obekumele kwenziwe andubana umsebenzi wokwakha uqale lokhu kusendleleni eqondileyo, njalo labaza kwakha lindawo belandela iziqondiso abazibekelwayo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umanjinela Simela Dube uthi sebelayo iplani yesakhiwo samavinkili.
Esesiqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibazakhangela ukuthi i structure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa amabhasi, imchova, ama vendors plus lama shops okumela bekhona. So architects wakwenza lokho, waqala wasinika i first draft yakhe, sayikhangela, sakritika, sasola okunye okumele akwenze. Okunye sikhangela ukuthi ama vendors asithe ufuna fakwe lapha na kumele abe undercover kube all weather facility. Similarly ama passengers kumele lawo abe under icover nxa besiyagada amabhasi.
Kusasa iCouncil yakobulawayo iyahlangana njalo labadweba isimo salapho okuzakhiwa khona ukuze babone ukuba kuyalandelwa na okufunekayo ukuze kudlulelwe kusibanga esilandelayo.
Lokuthi ngendlela thina esikhangelele ngayo ukuthi godini phakathi kumele kube labantu abayibo abasebenzayo kumbe ngabo zosebenza nxa usuphakathi kweshop o ngama abantu abakhamba besiyagada, especially nxa usudlule the commercial side amashop ususiya kugadeni amabhasi kumbe ugade eSouth Africa kumbe ugade emagwegwe, kumele umuntu odlule siyangale ebe ngupassenger. So as to improving isecurity yendawo yakhona, so yiwo ama designs esithekhonaka bayaqale bayakhangele bayalunga of which is bona kusasa saba lomhlangano sesikhangela ukuthi kuyini abakulungisileyo and esebengapha. Nxa sebeqede lapho ngikhona ke ama plans eza submitwa ku council for approval lakho yi process okumele yenziwe. And sithemba nxa sesingena ku stage ye approval ama plans kulaphe sizaba lama firm dates as to when the physical construction ezaqala khona.
Ukwakhiwa kwegodini mall kukhangelelwe ngamehlo abomvu nguZulu wakobulawayo, njalo kuzafakwa imitshina yangalezi nsuku ezabona yonke into eyenzakalayo, ithatha imifanekiso yamavidiyo ngenhloso yokuvimba imisebenzi yamasela lezigebengu, kutsho uSimela.
To improve security egodini, because we expect that kube indawo elabantu abaningi, indawo eminyeneyo. Kuqakathekile ukuthi design yethu ihle ibambe iprovision esisithi ngama-CCTV cameras abe khangela indawo yonke, senzele ukuthi utsozi lanxa ngazatshontshe kule camera lapho ungahambe yeplayer khona libone ukuthi uhambe njani lapha ngubani okwenzileyo. So that is meant to improve i-safety eyabantu ababesebenzela khona.
Ensukwini ezedlule kuke kwathunyelwa iqula likahulumende lizophenya ngokwakhiwa kwale mall. Ikhansili namhlanje iveze ukuba lokhe belinde impumela yalolo phenyo, kodwa amalungiselelo okwakha lokhe eqhubekela phambili njengokuhleliweyo, umsebenzi kawumiswanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umgcini sihlalo welinye lamabandla aphikisayo elisanda kusungulwa eleViva Zimbabwe, umnumzana AC Lumumba uthi umongameli Robert Mugabe nguye umthengisi omkhulu ngoba uyayazi imisebenzi ephula ilungelo loluntu yamankampani kahulumende ancedisa iZANU-PF ngemali esetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yokuhlukumeza uZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ulumumba owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo lweZANU-PF utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba yemedia center wokwazisa ngesimo sebandla lakhe leViva Zimbabwe asanda kulethula. Ethi lanxa emaningi amabandla aphikisayo asethe abunjwa, abalandeli bawo abaningi bengazi ukuqakatheka kokuyaphosa ivoti, okuyinto ebingenye yemfihlo esetshenziswa ngabeZANU-PF ukunqoba iminyaka yonke le, ngoba abalandeli balo betholiswa imfundiso phezu kokuqakatheka kokuvota. Abanye babakade bekhona emhlanganweni lo abavele kwezinye inhlanganiso Bathi abawethembi amazwi kaLumumba ngoba esewakhuluma esewaxotshwa kuZANU PF. Omunye walaba bantu ngumnumzana Stevens Banda we Occupy Africa Unity Square campaign.
Ngokuqala mesikhangela ukubana yena ube kuZANU PF. Ubekholisa ubesidla ekhomba ngophakathi kuZANU PF. Okwamanje sokubuye kwashisa kuZANU PF kwaphuma waphandle kuchaphandle njalo kuyaqanda kuhlaleka. Ngendlela sithi ukuthi ayijoyina i-opposition, main opposition political parties, bama opposition political parties ahlele khona. Kube kwaba nzima kuye njengomuntu owade esejele ukuthi uyabe ebusa mbe njengomuntu osejele bekhokheli. Because mzulu njalo sithi yena no bengazanga abe lothando lo mnumzana Morgan Tsvangirai. Njalo simzulu wathi yena umuntu amthandayo Nelson Chamisa.
Kodwa uSibanda uthi kuyajabulisa ukuba abaxotshwa kuleli bandla leZANU PF sebekhuluma ulimi lwabantu sebevuleka amehlo.
Ye, nxa ungumuntu omela abantu ngokukhokhela abantu, khuluma iqiniso. Akulanda ukubana usegangeni, ukhuluma ubana lapha kulesilwane ungesabi ukuthi sizakudla. Nxa sizakudla leso silwane, sikudlela iqiniso. Ungesabi ukukhuluma iqiniso ukubana lokhu phakathi kwenhlanganiso. Nxa into zingasema ngokuthi, khuluma imibono wakho, khuluma ingqondo zakho. Ubana ngenye indlela ngathi umuntu osedinga esingathi irrelevance. Ubana ngasurviva njani kwezombusazwe. So ngenye indlela singeke simuthi umuntu ogenuine. Asimthatheni ngenye indlela, simkhanye njalo ngenye indlela.
Ulumumba uthi lanxa ekhona amabandla aphikisayo elizweni, alikho elicacayo okwamanje ukuba lizokwenzelani abasakhulayo elizweni, kungakho wakubona kufanele akhokhele ekubumbeni eleViva Zimbabwe elizoncintiswa kukhetho oluzayo, lanxa yena ethi akasoze ancintise ngoba ezibona engafanelanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukusilela kwemali emabhanga sikubangele ukuba kusetshenziswa kwamakhadi ebhanga okuthiwa yi-plastic money kubhahe elizweni. Umphathindambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi ngalokho uhulumende usesengezelela imishini yokusebenzisa amakhadi la endaweni zonke ezikahulumende lapho kudingakala khona imali. UChinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukubana uyemukela ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu ngoba sekutshengisa mgceke ukubana impilo kayisiyo ubamba imali uqobo nxa ule khadi lakho. UZulu labo somabhizimusi bebengemukeli ukusetshenziswa kwamakhadi lokho. Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Bulisani Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bafuna kumbe bengafuni ukusebenzisa amakhadi abantu abala abangakwenza kulokusebenzisa amakhadi la.
Ngiyaphumelana laye ngoba abantu lanxa kade bengayithembi njalo lanxa kade bengathandi ukuthi bayisebenzise, akula ngenye indlela abangayenza ngaphandle kokuthi bayenze, ngoba ungekela ukwenze njalo akula mali ozayithola. Uyabule mali kathi if engange $500 ebank, uhambe ebhenki, ebhenki bayakunike only $100. So usuza kwenzani? Usucabanga ukuthi kuyebhadala izikweleti wenzeni ayikwani. So usuza kwenza ngithi noma kumele ngithenge igrocery yabantwana, wothi njengoba sele-$100 lesikhwameni, ngihambe ko-TM ngiyesebenzisa ikhadi lami lokuthenga. Ngithi njalo indawo eziningi zebhenki siyakhosela ukuthi babe nawo amakhadi, so sikwanisa ukuthi uhambe sithi council uhambe ezesa uye kubhadala ngomunye ikhadi. So ayisukuthi lokho kuba nokumehluko sobe nomehluko, kodwa ayisukuthi abantu bekuyinto abayifisayo. Bebenginolwazi lwakho, but ngiyathemba ukuthi ngenxa yokuthi kusimo sezinto besingavumi sesibenze baqalisa ukunazela ukuthi hayi uyasebenza, kungcono kulokhu uzama ukuvukela nsuku zonke ukuthi uye layina ebhenki uthole i-$100 ngesuku zonke. Ngcono uthathe yona le-$100 ukususenza-ke lokho okunye ngokubhadala ngekhadi, ubuyele sufuna lokho ungabe ufuna ikheshi.
Yona imithelo efakelwayo nxa usebenzisa ikhadi leyi kayiphoxi uZulu na ama bank charges?
Ayise ama bank charges bathe benze njalo ireserve bank yangenela ngokuthi iwehlise ifa kumthetho wehlisayo. Kuyamenza kodwa ke I think ngenxa yakhonokho ukuthi kwabhalwa kwafaka ukuthi kumele ehle ukuze abantu basebenzise iplastic bag.
Siyabona ukubana endaweni ezinye ezifana lemaphandleni lamadolobha amancane imitshina yona le yokusebenzisa amakhadi ingani kayikho. Ubona njani udaba lona?
Okwakhize esuku ngibona endaweni eziningi sezilayo imitshina yona le. Emaphandleni ngeke ngikho, but emaphandleni ezele nje ubona bebevele beyisebenzisa iplastic money to a certain extent ngoba bavele besebenzisa ikho keshi kakhulu. Ngokho i-money transfers izabasebenzisa kakhulu.
Ngokubona kwakho ubona ungani ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu kwenze ukusilela kwemali kwabanganeno?
Ye, ngibona ngokubona kwami kwenze impilo yabangcono ebantwini ngoba bese kusitsho ukuthi akusela sikhathi sokuthi bayelala imali ebhenki njalo sokusitsho ukuthi bananzelele ukuthi hayi impilo iyenzakala. Wanelisa ukuthenga, wanelisa ukwenza konke ofuna ukukwenza ungathwalanga imali eningi ngesijumba esikhulu. Njalo kuyancedisa ukuthi ungalahlekelwa imali ngoba nxa uthwele ngesijumba, isijumba singalahleka, uyasulahlekela. But nxa usebenzisa iplastic money, ungalahleka ikhadi, awuluzi lutho.
Lo ke bekungumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Linga kohla uhlelo Studio 7 Live talking off past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM live shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live talk uhlelo lwabasakhulayo always the connection. Namhlanje sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellow. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu ovotayo eMelika ukhanya esekela uzancintisa kukhetho lukamongameli yemele ibandla lamademocrats unkosikazi Hillary Clinton kulomela ibandla lamarepublicans isinothi uDonald Trump. Inhlolisiso enziwe ngabe CNN iveza ukubana uClinton abantu balethemba lokuthi ulakho ukuba ngumongameli olohlonzi kulo Trump njalo ulakho ukuqondisa ezenotho ezempilakahle ezobukuza kanye lezabalwa becatsha abesimuslim. Uthi ke isiphatha amandla sebutho lomanyano we-African Union esisebenzela kwele Somalia sigwetshwe ukuhlala ejele komnyaka wonke lokwehliselwa esikhundleni somsebenzi ngemva kokufunyanwa silecala lokuthengisa imbhobho nganye lamafutha ezimota emkambo wensitha esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Umhlangano wokugqiba uhlelo lweMandela Washington Fellowship owe Presidential Summit uyaqhubeka khona apha eWashington DC lamhla abasakhulayo benikana amacebo kundaba zentuthuko njalo sebemelele ukuhlangana lomongameli Barack Obama kusasa lapho azagqiba khona lolu hlelo okusemthethweni. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Butholezwe Nyathi yena ke othi kuningi abakufundileyo kumavika isithupha edlileyo ngobukhokheli obuqotho.
Uhlelo ngilithandile kakhulu yenkomo ngoba luhlelo oluthuthukisa olulola ingqondo. Ulwazi yinto nje umuntu wonke ophilayo ukukhangelelwe ukuthi abe elokhu eluthapha ukwenzela phela ukuthi lokhu esikwenzayo ezigabeni zethu ezijeneyo kube lesisini. Nxa ukhona ngale matojeni uye ulwazi ngaluthapha but kuye khona lapho kufika khona umlindi yacina. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ubuye ngaphe emele kuzohlangana labanye ontanga benza umsebenzi omangalisayo emazweni abo kuba yinto enhle
kuyini kubalulekileyo ngobukhokheli othe usiza lapha mhlawumbe kungakwazi kodwa osubuyela sokwazi manje
ebengikwazi kodwa ngingakuzwisisi kulo mahluko yokuthi kanti vele ubukhokheli yikuyini esengikwazi obala yokuthi inkokheli kumele isebenzele abantu bayo ubukhokheli kawusikho ukuthi ungangena esikhundleni usudinga amacebo okuhuquluza inotho yabantu uzithuthukisa wena abantu bona besala behawula kumele wena usebenzele abantu kwethi nxa bekubona laphana bethi ya ubaba lwana siyamhlonipha uyazisebenzela sethuthukise isigaba sakithi
Umnumzana Butholezo Nyathi ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapho bexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Omunye njalo okuhlelo lolu unkosazana Annette Moyo laye uthi kunengi akufundileyo.
Uhlelo lolu hambe kamnandi Ntunga. Isikhathi siphange saphela. Kodwa ke sibe lesikhathi sihle kakhulu esokufunda lokufundisana njengabantu abatsha nethuba lokuthi sifunde from amanya ezinye inhlelo ezenzakalayo e-America ezizama ukusungula ama solutions for ama challenges akhona lapha e-America and bekuyisikhathi esihle kakhulu esokuhlangana lama Americans sizwisisa ukuthi yikwini okubenza benze lokho abakwenzayo and ngingathi mina I 6 weeks lezi kungani iminyaka eminingi ecompress way yenziwa umnyaka owodwa uyenziwa just as I 6 weeks kwenzela ukuthi ubukhokheleli bami bube ngcono
kuyini okubili okuthathu okumqoka okuthethe lapha obuyela lakho eZimbabwe
okay okokuqala bengihlangene labantu abatsha abangabakhokheleli from izwekazi leAfrica and into engiyifundileyo ukuthi omunye lomunye wethu ulokunenga ngakulethe tafuleni ukwenzela ukuthi since sizwe isizwe kazi seAfrica sibe ngcono ngakho ngisuke ngile ntshukuntshu yokuthi ngixhumane lama Africans enhlangene lawo lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sisebenze ndawonye sithuthukise ilizwe leAfrica
unkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma when.
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngemigido etshiyeneyo yenziwe izolo eZimbabwe. Minyaka yonke uhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko lwenza umncintiswano weJikinya Festival. Lonyaka kunzima inkundleni njengoba abantwana bachaya phansi kuze kuzwele ngemigido etshiyeneyo. Ukuze sizwe okunengodaba lolu Kips Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Catherine Mthombeni okuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko.
Sile mdlalo weJikinya Dance Festival esiwenza labantwana abaseprimary school. So kathe sibeqalisile vele kumakhonzi ukwenza ama-competitions angikhona ukuthi bethole isikole esiyamelela kuma-national finals ngo-November. But emdlalweni lo abantwana babesenza ama-traditional dances atshiyeneyo. Isikhathi esiningi awuthola ukuthi bayenza ama-dances ahambelana le ndawo lapho ababe bekhona. Normally sikhangela emrewa ngale kwiprovinsi lelemrewa bajwayele ukuyenza iJerusalem Mampende because lapho yikho lapho idensi enale edominant khona sika khonapho sande emathegelele ndlamu ayenza atshiyene amabhiza esichikitha namanye amadisisi ayehlukile ahambelana lezi ndawo zangikhona but ikakhulu thina esabe sikuhlosile ukuthi abantwana bebe sigcina kale amasiko ethu njalo bebekwazi ukuthi alondolozwa njani but sikuyenza through i-dance
singathi selokhu kwaqalisa imigido leyi ubona zani amasiko segcinwe kanganani njalo liyalandela yini ukuthi libonte amasiko angikhona aqhutshelwa phambili
kulokhu kwaqalisa imigido leyi uyabona sibili ukuthi ama-communities ayendresa iJikinya Dance Festival njalo bayiqakathekisa ngoba sikhathi lasikhathi simana sisenza ama-competitions analawo siyathola ukuthi abantu babuya ngobuningi kwabo bezisekela abantwana babo even abadlali ezindlini bayasekela noku-encourage abantu ababo ukuthi be-participate kwi-Jikinya Dance Festival so in a way I think kuya-eda i-value ebantwaneni and the nation at large kuyanceda sibili
Ye kodwa bakhona yini abantwana ababe bekuthathe bakuhambise phambili begcina bekusebenzisa nje kubaphilise.
Mhm. khona abantwana ababe ukuthi bethethe isikolo bethi perceive bethi baprimary bengene kusecondary beqhubekele phambili nedance yabo yena le special manqabe calendar. And then after that, we bring our artists to really our specialized in them. And the corner local who is a language, Abanyaba in Tanzan.
Singatula Babanyama Sengundu, Yako Konapunga Kambaji, as ever answer one can also in a letter.
Ah, but it's a super never come the opiate, because of my name, she take a marriage, a master.
Yeah, sitting a mafichani, a gucho civil goody, imkitole, one as an is a quick, I was a winning.
As long as Abadana is corn, she might get a salad transfer. Is a Kubega sent in the day, and they would look at the engineer and the Ababan and Dalo, a little to do some ashes and allow a Sinagan. And no Malavantana, you will have a melee to the Sinamasu and allow by Yushi Tiabusa. So look at the table
Loke unkosazana Catherine Mthombeni ukuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko. Lapho ke limuzwe ekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lila lele kumsakazo we Studio 7 eye Voice of America lisizwa sisakaza singapha eWashington DC. Kwezemidlalo iqembu lenguqu elabesifazana elama Mighty Warriors libhekane lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizanqekelana lele Germany emdlalweni wama Olympics. Iqembu le Germany ngelesibili kuluhlu lwamaqembu enguqu emhlabeni jikelele. UChris Gande uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yenguqu yezifa uXolisani Gwesela othi balethemba ukubana amantombazana azakwenza izimanga.
Lokuthaba okukhulu ukuthi ithimu yethu enguqu yamantombazana esiyithi ngama-Mighty Warriors bayokwela eBrazil kumudlalo yama-Olympics kusasa bazagqikilana lelizwe leGermany. Ibafisela inhlanhla enkulu yama-Mighty Warriors dlala eGermany. Ukhoni sekhulumile ukuthi hhathi sengikukhangeli-ke engingathi amavidiyo lapho iGermany ayidlala khona ngabona ukuthi badlala njani semba lokuthi kusasa bangaphuma kuthe banqobe iGermany. Siyacela umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumbe othanda ilizwe leZimbabwe ukuthi kusasa bakhangele kumathelevizini abo basapote amankazana ethu.
So emalungiselelweni lapha lethemba lokuthi konke kuhambe kahle akusoze kubaphambanise ukuthi akula mali akulalokhu lalokhu.
Uhlale ekhuluma ukuthi hhayi babenethening camp enyanga yonke beku-camp wasekhangela amankazana akuthi adlala njani wasekhangela lokhu abakuthi ngesilungu ngama-conversations akhe ulethemba lokuthi sizanqoba kuma-Olympics.
Lo-ke nguXolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqu eyezifa ubekhuluma lapho le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso yezemisakazo yezigaba ama-community radio stations bayakhonona kuhulumende ngomcabango wakhe wokufuna ukuyekela ukupha imvumo yokusebenza ama-license. Asizweni udaba esilwethulelwa nguMark Peter Ntambe.
Obona ngemisebenzi kuZakras omnumzana kuzayi kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa ama-license ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama community radios akavizwi ukuthi anikwe ama license kuyini kudileka kangaka kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama commercials ahlulekile ama community radios lawa azahluleka. So thina ngokwethu sabona ngani it's a violation ema rights ama communities ngoba they've got the rights as provided for in the constitution ukuthi bathole ama radios gov.
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona kodwa kuze kube lamhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi wezakras unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi. Uthi inhlanganiso ezifana leyakhe iMisa Zimbabwe Media Alliance lezinye zazama ukubuzisisa ngesikhathi uhulumende enikeza ama license emisakazo emikhulu yama commercial radio stations ukuba wasebenzisa iphi indlela ukuwakhetha ngoba kukhanya ukuba enikeze engahlolisisanga ukuba bengenelisa ukusebenza na okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso fana leyakhe ezilembiko enikezwa uZulu imfundiso etshiyeneyo.
Phela nxathi nasibhala kunje sosibhala ingqondo ezikhulunywa ngabantu, imbono yabantu, kuyanceda ukuthi lathi singene kuma-radio station lathi sikhuluma ngakho, sibatshengisela, sibakhombisela ukuthi kulotshwe ngakho, kuyanceda ukuthi i-community radio station ibe khona, amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama-community radio stations.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.